amai kunda no machekano mugari wekubwera kwa Murambinda vauza Studio 7 kuti vafara zvikuru nekurapwa kumwana wavo sezvo vanga vototadza kufamba naye paruzhinji.
Vanhu vakataura zvakawanda maererano nemwana ndanda sunungoka. Vamwe vakatazvara chikara. Nguva yacho ndaityisa kufamba nemwana wangu pamunhu papakazara vanhu.
Mumwe ave nemufaro mukuru ndamai Gracious Nyamusasa vanobva kugokwe kwaChireya vanoti vakatomboedza kaviri kurapisa mwana wavo asi zvichikona n'anga murapwa achida.
Kwatobva hakuna madokitasi anokwanisa kuzviita haatombowanisi. So ndauya kuno kuti mwana wangu abatsirwa.
Amai Maita Ishedare vanobva mubhuku rekwaGumbeze kuMount Darwin vanotiwo vafara zvikuru nechirongwa chekugadziriswa muromo kwemwana wavo ane gore nemwe zigumi neumwe chete uyo anova wekutanga.
Asara kwazvo muri yeZimbabwe kupinda muchirongwa ichi mwana wangu awasarudzwa kupinda kusonewa muromo wake ane cleft lip anamudzigore cleft lip kusemuka kwomuromo kunze nemukati. Chirongwa ichi ingasingazivi kuti unotobatsira mwana wako akaita. Izvozvo vanhu vakawanda vakasona muromo yavo ikatoita zvakanaka. Kumhuri kwese kwandinobva nekumuchipatara hakuna kana anogona kuzvigadzira kudambudziko iri asi nekutotenda chete madoctors auya vanopaparire nyatwa kuti igadzirira vana vedu zvakanaka.
Mumwe mudzimai angoda kuzikanwa nekuti Nyasha abva kwaMutogo ane vana vaviri vari muchipatara cheparenyatwa wakamirira kugadzirwa muromo audza Studio 7 kuti kumusha vanhu vazhinji vanga vasiri kutambira urema hwevana vake. Chipatare cheparenyatwa chakabatana neLove Without Reason inounza nyanzvi kuzogadzira vana miromo chaparura urongwa hunhasi uye chichahupeta nemusi wa31 ndira. Vari kutarisira kugadzira miromo yevana vari pakati pemakumi masere nezana vanobva kumativi mana ose enyika. Nyanzvi mune zveutano uye vane klinika yavo inonzi Mankind Dr. Christian Marova vanoti vana vanozvarwa vakatsemuka muromo kana kuti vaine maburi vanosangana nematambudziko akawanda.
Mwana anesikana nekudya dzimwe nguva anogona kunesana nekufema, anogona kusanyatsokura zvakanaka, anogona kuita mamwe mainfections mukanwa, emumhino, dzimwe nguva ekunzeve nekuda kweburiro riri.
Vamarova vati dambudziko iri rinogona kukonzerwa nezvinotevera.
Rinogona kukonzereswa dzimwe nguva anamai vanenge vakazvitakura vachimwa doro vachiputa fodya kana vanenge vasinganyasowo nechikafu chakakwana. Dzimwewo mhuri zvinogona kufambawo nemhuri asi kakawanda kazhinji panenge pasina chikonzero chatinokwanisa kuwana.
Vati kurudziro yavo senyanzvi mune zveutano ndeyekuti vana vagadzirwe dambudziko iri vachiri vadiki.
Zvinenge zvakakosha kuti mwana aoparetwe achiri mwana mudiki kuti chimiro chake chidzoseredzeke asati atangawo kuenda kuchikoro uyezve kuti akwanise kukura zvakanaka.
Dambudziko recleft lip and palate nderekuzvarwa naro uye sangano rinoona nezveutano pasi rese reWorld Health Organization rinoti mwana mumwe chete pavana vanosvika chiuru chimwe chete kana kuti chiuru nemazana mashanu anozvarwa aine dambudziko iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.